manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 4, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Sininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzinda wemauto unoti hapana mauto ayakatuma kuti uite zvematongerwo enyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vave kukwidza gakava ravainaro neZimbabwe Electoral Commission kuSADC neAfrican Union vachiti sarudzo hadzizi kuzoitwa kana nuna dzavainadzo pamafambisirwo esarudzo dzisina kugadziriswa izvozvi. Mapurisa anonzi ari kuda kubvunzurudza mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe uye vaimbove gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukwere nezvegrenade rakaputika kuWhite City Stadium kuBulawayo mwedzi wakapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzinda wemauto unoti hapana mauto ayakatuma kuti aite zvematongerwo enyika uye vanenge vaona mauto achiita zvematongerwo enyika vanofanirwa kumhanyara kumapurisa eZimbabwe Republic Police pamwe nekumuzinda weZimbabwe Defense Forces ZDF kuitira kuti mauto aya asungwe. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Mashoko aya aturwa nemutauri weuto reZDF Kenneth Overson Mugwisi apo vange vari kutsanangurira vatori venhau basa remauto musarudzo dzegore rino. Vamugwisi vati vanoshushikana zvikuru nemashoko emanyepo ari kutaurwa nevamwe vanhu nekunyorwa mumapepa nhau ekuti mauto akaendeswa kumaruwa uko ari kuita zvematongerwo enyika nekutsvagira rimwe bato rutsigiro.
Hatina mauto atakaisa kumaruwa kuti vabatsire rimwe bato kana ripi zvavo kuti riite zvakanaka pasarudzo dziri kutevera. Kana kune vamwe vedu vemauto vanenge vachiti vakatumwa nesu kana zvichigoneka tiudzei kana kuti motaurira mapurisa vari pedyo nemi kuti pane vari muchiuto vari kuita basa rakafanana naizvozvo. Isu hatina vanhu vatakatumira kunobatsira ichero bato ripi zvaro kuno kampena kukampenera maelections ari kuuya a30 July.
Vati veruzhinji vanofanira kuziva kuti pagara paine masoja ari kushandira munzvimbo dzakasiyana siyana munyika ari kuita mabasa akaita sekuvaka zvikoro, zvipatara, makirinika, zvirongwa zvecommand agriculture, kuchengetedza mabhodha pamwe nekubatsira venational parks kuchengetedza nzvimbo dzinogara mhuka. Vati kuonekwa kwemasoja pamisangano inenge ina vakuru vakuru vehurumende hakusi kuti vanenge vachiita zvematongerwo enyika asi kuti vanenge vachichengetedza vakuru vakuru ava. Vati ZDF haisiyo inoona nezvekufambiswa kwesarudzo asi kuti ichange ichibatsira mamwe mapazi ane chekuita nesarudzo akaita seZimbabwe Electoral Commission ZEC nezvifambiso pamwe nekubatsira mapurisa nekuchengetedza runyararo panguva yesarudzo.
Musarudzo yatakatarisana nayo ye-2018 harmonized elections iri kuitwa musi wa30 July, Zimbabwe Defense Forces vari kubatsira mapazi ehurumende kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Mapazi akaita semapurisa, Zimbabwe Republic Police, ZEC nevamwewo zvavangangova nezvekuita nesarudzo kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Asi vari kumirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa vanoti panofanira kuwiriranwa kuti ndivanani vopinda mukomiti yeZEC inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yelogistics committee kwete kupinza mauto nerweseri.
Saka tida kuona dari mu logistics committee ndeupi. Uye pane pane masoja ngapi ende towirana kuti hapana fana kupinda masoja. Zeki nofana kuti wirane nekuti suka mutambire kugwinya. Ndosaka murona tiri kugwinya kudai nekuti ballot nderedu hakuna munhu ndakutaura kuti anonze anopururudzirwa achichata iye ari kumba kwake. Munhu anofana kunge ari munandare kuti apuwe zvipo zvemuchato. Tisu vari kupuwa zvipo. Saka masoja nevamwe vaperekedzi vemuchato. Havagoni kuti tipa zvipo kana kuti vange tiri pamuchato. Vanotopuwa kadhi rokuya kumuchato kuti vati kana vada get crash no patrokita kapo bongozozo asi pami yedu tinoida inofana kuita basa rinobatsira kuti sarudzo zvite zvakanaka
vemapata anopikisa vanoti pane zviuru zvemasoja zvakaendeswa kumaruwa kuno tsvakira Zanu PF rutsigiro uyewo vachiti Zek iri kushanda nemauto achiri pabasa asi sachigaro weZek amai Priscilla Chigumba vanoti mauto avapa mujandigere ndiwo ari kushanda neZek sezvinodiwa nemutemo wenyika kwete vachiri pabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vave kukwidza gakava ravainaro necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC kuSADC neAfrican Union vachiti sarudzo hadzidzi kuzoitwa musi wa30 Chikunguru kana nhunha dzavainadzo pamafambisirwo esarudzo dzisina kugadziriswa izvozvi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyeye.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House muHarare nhasi vachamisa vati sarudzo dzemusi wa30 Chikunguru hadzisi kuzoenderera mberi kana ZEC isina kugadzirisa zvose zvavari kuda kuti zvigadziriswe pamberi pesarudzo idzi. Vachamisa vati vatoumba chikwata chinosanganisira muzvinafundo Walshman Ncube, vatendai Biti, vaJacob Ngarivhume pamwe navaAgripa Mutambara icho chichaenda kunosangana nevatungamiriri vesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe nesangano renyika dzose dziri muAfrica reAfrican Union nechinangwa chekuti masangano aya apindire mukugadzirisa gakava ravainaro neZEC. Vachamisa vati havasi kuzobvuma kuti ZEC ienderere mberi nekufambisa sarudzo dzemusi wa30 Chikunguru kana isiri kuda kugadzirisa nhunha dzavo.
Hakuna sarudzo dzatati dzichaitwa munyika muno kana tisataurirana. Dzingava dzinonzi sarudzo nevamwe vanhu asi hakudzisi sarudzo. Kwatiri hakuna sarudzo dzingaitwa pasina ballot paper nekuwirirana pariri nokuti tisuka vari kugara munyaya yacho. Haugoni kugera munhu asipo, munhu haagerwe asipo. Apa hatigoni kuita kukundwa nembwa. Zokuti chero yakafa hatidyanani. Isu vanhu tinodyananiranei. Ngatiwiriranei zvanza zvinogezana. Tobatana pamwe chete toenda mberi. Election inoitwa musi wa30 July. Vatiri kuti kana ZEC yaratidza kuti zvairemera. Zvakona ngangamura kwachida. Toenda kakusadha kwatete. Toenda kakuEU kuna vatete. Vatete tibatsirei. Pamba banetsa moto waramba kubuda. Toda kuti muri kure asi hei umwe ari kugara akafuratira. Saka toita sei. Toshukudzira moto sei. Tibatsirei. Woita balo
vaenderera mberi vachisarudzo dzikafambiswa zvisina kunaka. Hurumende ichazovepe mushure mesarudzo idzi. Inenge iri hurumende isina kukodzera kutungamira nyika.
Zvatataura zvinhu zvavanofanira kuchenura tisatatenda kusarudzo. Tigadzirise hatizombotauri zvimwe tisati tapedza zvinhu ngazvinake. Toda kuti vagadzire vageze maoko itsvaira musha. Shonga nyika, nyika ive nemufaro, nyika ive nerugare, tirowe nembovha yemufaro. Vanhu vogamuchira zvitsva, toziva kuti tane shanduko inobatika munharaunda dzedu, kwatinogara kunana mai, kunana baba, kumahovheta nemunhu wese.
Imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika, uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu musangano reHuman Rights Watch, vaDewa Mavhinga, vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti veSADC neAU vapindire nekukasika, vachiti kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo, kunogona kukonzera kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo munyika.
Uhongu ndizvozvo nekuti musangano weSADC ndo une zvakatarwa zvekunzi sarudzo dzinoitwa sei kunhengo dzese dzemusadhaki. Tinoona anonzi maSADC principles and guidelines on the conduct of democratic elections.
MDC Alliance inoti iri kuda kuti kudhindwa kuri kuitwa mapepa ekuvhotera kumiswe izvozvi sezvo isiti mapepa aya ari kudhindwa zvisina kuwirirana kwevose vari kukwidza musarudzo. Vachamisa vanotiwo vari kuda kupiwa gwaro revavhoti neZEC rine mifananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota.
Taita bope neZEC yekuti ZEC iri kuridza pito ine kwayakarerekera. Haisi kuva referee, haisi kuva inofana kunge ichi mira pa inofana kumira kuti isavane kwayakarerekera ine mutemo wekuti wabuda mbamani kana abuda pamezano PF iri kurerekera takaona zvakaita zvakaona zvinosanganisira nyaya yemaballot takaona zvakaita zvinosanganisira nyaya yevoters form zviri pamutemo kuti anofana kunge achiita zviri pamutemo ndinhingi nenyaya yezvekuvhota vanhu ngavarakidze mapicture avo hazvina kana mhaka kuti mapicture anga achibuda pavhota so izvozvo vari kuzviramba tiri kutadza kuwirirana ipapo asizve tinoziva kuti kune vamwe vakafa varipo makaona vakanga vane makore 147 vari pavhota so vakabvepi munhu iyeye akamuka kuita kubva kuchipoko akauya kuenda pavhota so hatisi kuwirirana nenyaya yeballot kuti riri kuprindwa kupi nani rigosvika futi kuvanhu richibva kupi security yacho yakamira sei haribiwi biwi here harikanganiswi here kana kukangwa kangwa kuti chero tonovhota paya taakungoperekedza yakamwa kare taakungosairira yakadhibha kare izvozvo izvi ndo zvatisingadi toda election yokuti ahwina okorokotedzwa neanenge abatsira umwe kuhwina muchato kuperekedzai anochata hatingachati tose achata iye tomupa zvipo kwete kuti vaperekedzi vopuwa zvipo ndo patikupokana po saka taisa
nyaya hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wezek amai Priscilla Chigumba kutinzwe divi ravo pane zvataurwa navachamisa sezvo vanga vachiti vari mumusangano patavabata parunhare asi mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoi Leslie Gwana vakaudza Studio 7 nemuvhuro kuti mapato ezvematongerwo enyika anofanira kumira kupindira mafambisirwo anoitwa basa nekomisheni yavo vachiti zvose zvavari kuita zviri pamurau mumashoko avakaburitsa nechipiri amai Chigumba vakatiwo zviri kutaurwa neMDC Alliance zvekuti kune vanhu vazhinji vakanyorisa kuvhota munzvimbo dzakasiyana-siyana vachishandisa kero imwe chete ndezvemugodzi matsuro ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Mapurisa anonzi ari kuda kubvunzurudza mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe uye vaimbove gurukota rezvematunhu vasevhi yakasukuwere nezvegrenade rakaputika kuwhite city stadium kubulawayo mwedzi wapera. Grenade iri rinonzi raida kuurayisa mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa. Grenade iri rakauraya vanhu vaviri rikakuvadza vamwe makumi mana nevanomwe. Vamunangagwa vakaudza nepenyuro yeBBC kuti vanofungidzira kuti izvi zvakaitwa nechikwata cheG40 chinotsigira vaRobert Mugabe nemudzimai wavo avo vakadzoka munyika kubva kunorapwa kuSingapore nezuro. Hatina kukwanisa kubata amai Mugabe asi gweta ravakasukuwere vaJonathan Samkange vaudza Studio 7 kuti vakangonzwawo kuti vakasukuwere vari kutsvagwa asi havasi kuziva mhosva yavari kupomerwa. Mapurisa akafumobata jongwe muromo achienda kumba kwavakasukuwere muHarare asi havana kutaura kuti vaivadira mhosva yei. Vamwe vari pedyo navakasukuwere vanoti vakasukuwere vanenge vari muupoteri kuSouth Africa kunyangwe vari kuti vakagadzirira kudzoka kumusha kana vaudzwa mhosva dzavari kupomerwa. Gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo nezvinyaya yekuti mapurisa ari kuda kubvunzurudza amai Mugabe navakasukuwere. Vati titaure nemutauriri wemapurisa nezvenyaya iyi. Asi mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vati vange vari kunze kwedhorobha nekudaro havana chekutaura pari zvino. Vampofu vatiwo varume vaviri vainge vasungwa kubulawayo mazuva apera vaJohn Zulu navaDouglas Musekiwa vainzi mumapepanhau vane chekuita nekubhombwa kwakaitwa kuWhite City Stadium vainge vasungirwa havo imwe nyaya. Vatiwo vakatoburitswa. Asi vachitaura nevatori venhau mubulawayo nezuro mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakati pane vanhu vaviri vari muusungwa nenyaya yegrenade. Vamatanga vakatiwo vave pedyo nekusunga vamwe vavasina kudoma nemazita nenyaya yegrenade iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi kuti tinzwewo maonero avo.
Ndifunge kuti zvinoshamisa nokuti kana mutungamiriri wenyika vataura ivo kuti vanofungidzira ivo vakataura vamunangagwa kuti handina umboo ati fungiro yangu voso munhu une vavengi vake ndekuti vanhu vakati ndo vakazviita saka mapurisa kana panzwago hongu vanu kuna kutivandu za makufunda vanu fungizi kwa vacho.
Asi tichi tarisa vaviriva varikunzi vanu kuna kufunzuruzwa azizo konzire ili matambuzi kune kusa gazika na mnikao.
Zetina tungo chaurandeze kuchi nyaya zoku putika kima bomba ndo nyaya zingatu ndo nyaya zine kusa gazikana. Saka kana nyaya zakataru zato itika. Ziri maringe nokuti pave nuru nyararo uye nokugadzikana zvakakosha kuti paferefetwe kuti paonekwe kuti izvi zvabvepi zvingagadziriswa sei.
Asi tichitaura nevakuru vemapurisa negurukota ravo vanenge vari kutaura zvakasiyana panyaya yekuti kuferefeta uku kuri kufamba sei, munoti kudii nemashoko ari kupesana?
Ipapo handingatauri zvakati wandei. Zvakakosha ndezvekuti tiinde kutsi kwenyaya toona kuti zviri kutaurwa izvi zvinorevei. Icho ndovona ndechekuti pane kuda kuvanziridza nyaya iyoyo nokuti mapurisa haasi kunyanya kuda kubudisa pachena. Vari kunyanya kuti chimbotiregai titange taona tava neumbowo tava nenyaya yakati kuti kuti tizotanga kuti ibude mumapepanhau. Ndokunga ndo nyaya dziripo. Saka fungiro yangu ndeyekuti vana vaobet mupofu ava vanenge vasati voda kuti nyaya ibude vasati vava nezvakati zvarei zviripo. Vakuti pakambobudiswa mumapepanhau ukanzi pane tu vanhu vaviri vakasungwa, but hatina kunge tazoudzwa nakomishina wemapurisa nomukuru wemapurisa vamatanga kuti vanhu vacho ndevapi. Asi vanotora mashoko ndo vakazobudisa kuti vaviri vamwe vakaenda kumatarezi mhosva vanga vachindi manyaya iyoyo haisi nyaya iri pachena chena.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu mumwe chete anga achifamba netsoka afa, uye vanhu vatatu vakakuvara muguta reSochi apo motikari yapinda mumugwagwa unofamba vanhu kuRussia. Mapurisa audza Reuters kuti mutyairi wemotikari iyi anga akotsira achityaira motokari apo yabuda mumugwagwa ndokukonzera tsaona iyi. Vanhu vanosvika gumi nevashanu vaurayiwa muSomalia panguva iyo vagari vemumusha weAhad varwisana nechikwata cheAl-Shabaab icho changa chida kutora vana vavo kuti vanodzidziswa zveugandanga. Vaona zvichiitika vanoti nengo gumi dzeAl-Shabaab nevagari vashanu ndivo vafa mukurwisana uku. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika mudiaspora muchirongwa chatiri kupakurirwa naMarvelous Muhlanga Nyauye.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kudzidza muAmerica kuzvikoro zvepamusoro zvinoti zviri kufara nezvidzidzo zvavakawana munyika ino, asi shuwiro yavo ndeyekuti vawanikowo vachizonobatsira kumusha nerimwe zuva. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndivanani uyezve kuti zvidzidzo zvipi zvavanga vari kuita imo muno muAmerica.
Ndeitwa Simba Rashe Chakanyuka, ndobva kuKadoma kuZimbabwe.
Ndeitwa Tadro Kandemiri, ndobva kuZimbabwe, asi kuno kutinogara kuSilver Spring.
Wanga uri kuverenge chii Simba?
Ndiri chita bachelors in economics kuSewani University of the South kuTennessee.
Kwewewe tani?
Inini ndakaita computer science, bachelor of science in computer science kuSewani University of the South.
Tipo onoroondo yako Simba kutu wakashika sei kuno kwa Amerika?
Ndiri form 6 kuZimbabwe kuchikolo shino St. Patrick's High School. Takawana scholarship ya kupinda mgrupo inonzi USAP, United States Achievers Program. Wakati batira kuwana ma scholarship shakare kuya kuchikolo kuno kwa Amerika. Saka ndakawana ma Amerika 4 years ago na 2014.
Tari, chii chakaita utufunge kutuwite computer science?
Ndaka ta computer science kutindo fara ma computers kukatisa ma game, kukatisa ma website. Saka panakono ti pampano chanzi ya kuita computers nekuito mu scanner program ya kaza wangume. Yaka mandatoro chanzi kuita role model wa mwasana.
Iwe Simba saka iye jenezu wa graduator wa haku zoite chii?
Parizino ndinotanga basa ku New York manje masvondo anotevera ku company ino manager mari dzevanhu inonzi BlackRock.
Newe tari?
Ini ndinoshanda ku Accenture ku Atlanta, Georgia. Vano manager wa makambani identity as a technology ne IT.
Mashoko api Simba ungapewo vamwe vakateerera parizvino pamusoro pekukosha kwedzidzo nezvimwewo zvavatarisana nazvo imo muno muAmerica?
Dzidzo yakakosha chaizvo, asi iwe usakanganwa kuti unogona kuzviita. Believe in yourself pachirungu. Ambao chishingirira zvinoita chete.
Tari?
Ndomba choramba wakashinga chero zvinora kwauri. Ngozwa kuti hamane samaedza kuona Mwari vanewe. Ramba wakashinga verenga.
Regai timbonzwa kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kuWilliams College kuBoston.
Munodzidzisa kupi?
WIlliams College.
Ndini mugraduate next one.
Rachel Cliff Makanda. Ndiri kufara nezuva ranhasi randaka.
Dai professor, saka pano munodzidzisa chi?
Kuticha African music. Zimbabwe the music of Kenya. The music of Central Africa.
Iwe Cliff remangwana uchaita sei?
Remangwana ndinoshanda kuStamford, Connecticut, kuzvene ku New York. Ndikuita zve finance.
Diki, ungava uze chine kukosha kwakaita kudzidza?
Kudzidza kwakakosha kunoitika muclassroom nekunze kweclassroom. Nyangwe ndagraduata dzidzo yekutongoko ndinyarara.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Sibusiso Moyo, vanoti musangano weAfrican Union uchangopera kuMauritania wakazeya nyaya zhinji dzinosanganisira kupedza uori, kudzivirira varwisi vanopfurikidza mwero, pamwe chete nekuita urongwa hwekutengeserana pasina mitero mikuru. Dr. Moyo avo vava kuNetherlands kwavanoti vari kugadzirisa kudyidzana kwenyika iyi, vanoti Zimbabwe inoyemura inoyemurwa nenyika zhinji dzemuAfrica mukurwisana neuori kwairi kuita munyika. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Moyo kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Nyaya dzaita urwapa dzakawanda. Chokutanga yanga iri nyaya yatinoti swiss yemareforms eAfrican Union. Chechipiri yakanga iri kuti ukama hwedu neEurope pa kutengeserana kana chirongwa chiripo chapera mugore ra 2020 muna February. Chiki chaitika?
African Union yakatengerana chii nenyaya yekurwisa uori muAfrica?
Hainyaya yaka inga ichikumikidzwa chaizvo tichipana mazano Africa yese kuti kurwisa uroi kuri dangerous. Kurisa uroori. Asi kusaga kurisa uroori wacho huri more dangerous food sakari.
Zimbabwe inga kwanisa uere kurisa uroori ne Simba?
Zimbabwe yaka tuone kwa kuti yakanga ichitoa pamberi chaizvo panyaya yekurwisa uroi yakatomukumikidza dzimwe nyika pamusoro wa president Mnangagwa ataura zvinhano zvakanga zvaitika ende nenyaya dzokuti mari dzakanga dzadzoswa munyika dzasvika mari.
Munoti kuna vanhu vanoti kubva zvauya hurumende itsva hapana chinoratidza kuti iri kurwisana neuori uye hapana mbota asungwa nenyaya iyi.
Ndiyo nyaya yacho iyoyoyo yatanga tichitaura kuAfrican Union tichitazana kuti zvinogozha sei kuti nyaya dzeuori dzidhiriwe nadzo nokuti hadzina kuhadzisi dzokungodoma nezita wangotarisa munhu dzinoda kumbowo wakasimba hwokuti hongu izvi zvaakando zvakaitika zvikamira zvakadai kana pano humbowo nyaya inenge yabuda mumaoko ehurumende.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Busiso Moyo vachitaura vari parunare muvari muAmsterdam kuNetherlands naTanonoka Wande weStudio 7. Mutungamiriri weUganda vaYoweri Museveni vakasangana nezuro nemauto makumi maviri nemanomwe ekuZimbabwe ayo ari kushanya munyika iyi. Mauto aya ari muurongwa hwekudzidza mashandiro anoita mauto emuUganda mukuchengetedza nyika yavo kuitira kuti agoshandisa ruzivo urwu kana adzokera kumusha. Vachitaura nemauto aya vari pamuzinda wavo muIntebe vaMuseveni vakati Africa inofanirwa kupangana mazano mumagariro ayo kuitira kuti ikwanise kuzvidzivirira. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inodzidzisa paAmherst College kuMassachusetts kuno kuAmerica Dr. Chipo Dendere vanoti zvinogona kuva zvakakoshera hurumende kuti iwanewo ruzivo kubva kumauto ekuUganda.
Chiri chaka ndechekuti mupindiro wakaitwa paMnangagwa muhurumende wakada kufanana nemupindiro wakaitwa paMuseveni muhurumende ichitarisa history nyika mbiri idzi. Iyo Uganda pachayo inyika ine history yezvemakuu. Kana mucharangarira vaIdi Amin vakapinda nekuu vakazobuditswa nekuu. VaMuseveni pachavo vaitomboshanda navaIdi Amin vachizobuditswa vaIdi Amin. Saka vaMuseveni vanouya kunyaya idzi vane ruzivo chairwo rwekuti munhu angashandisei nemauto kuti asazomubuditsa mukutonga. Pane kakunetsika katinogona kuita ne kuvapo wemauto munhau dzematongerwo enyika zvakanyanyisa kupfekesesa asi pamusana pekuti pane treti yakaitika zvakakosha kuti vakuru vehurumende vazive kuti treti yakakonzerwa nei. VaMnangagwa vakataurira vachiti zvinogona kunge zviri mukati nezanupf saka kana zviri mukati nezanupf handione pane chikonzero chakanyanyisa chekuti mauto yedu aende kunze kwenyika kunopiwa additional training.
Aisi yatogadziriro here yekuita yatingati military rule munyika?
Kune vamwe vanoti hatigone kuti Zimbabwe yane military rule nasi tisingati Zimbabwe yange ine military rule makore esapfuura nekuti military yakangogara inyika presence mupolitics dzemuZimbabwe. Asi zvandirikuona kuti zvichaitika taakuona zvichiitika pachena chena kudarika zvazvaimboita kare.
Hakuna here dzimwe nyika muAfrica dzingava nemuono uri nani kupinda weUganda mumaererano nekugara zvakanaka nekuchengetedza nyika?
Uganda is a curious choice. Ivo vaMuseveni vanonzi vamaneja kudila nemauprisings angachiitika kunana Northern Uganda zvinozoenderanawo nekuti chingati vava successful here mumadealings avo.
Dr. Chipo Dendere nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitaura vari parunare kuno kuAmerica. Muchirongwa chedu cheLife Talk manheru anhasi tiri kutarisa zviri kuitika munyaya yesarudzo pamwe nekunetsana kuri kuita ZEC nemapato anopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu pavoa.shona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.